A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 12th, 2015. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the issue of social media and the use of social platforms like WhatsApp, Facebook, texting, and how they affect the family structures. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Join us on this women's program.
Siyatholakala njalo ebulenjini. We are also on the web on www.voazimbabwe.com, lobanjalo www.voashona.com, lobanjalo www.voandebele.com.
Eyes and roses.
Nyaya yekushandiswa kwenhare iri nyaya inoita kuti kana vanhu vari mukudanana nemuwanano ngavange vanobudirana pachena, vave vanosvika panguva yekuti vave vakasungunuka muwanano yavo kana mukudanana kwavo, kuti umwe nomwe anenge achida kunge achingobatawo foni yomwe ave anosungunuka. Zvakadaro tiri kutiwo kune veruzhinji rweZimbabwe, munhu ngaazivewo kuti nhare yake inogona kuti muve nerunyararo mumba make kana kuti muve nemhirishonga mumba make. Saka ngatikoshesei ukama hwatinoita nevamwe vanhu verumwe rudzi, vangava vanhurume kana vanhukadzi, kuti mukukurukura matinoita navo ngatisava tinoita dambe rinogona kusvika pakuti dzimwe nguva tinojairirana kusvika munhu azotsveruka panhare, zvinova zvinozokanganisa rugare mune vamwe, nekuti vamwe vanozosvika pakuurayana kana pakutsamwirana nezvimwe zvinenge zvichingoenderana nekuti zvabuda zvakaita sei. Saka tiri kuti dzimba dzikosheswe, dzimba dzichengetedzeke, mhuri dzienderere mberi murunyararo. Tinofanira kukoshesa mhuri dzedu. Saka munguva dzekukoshesa mhuri umu ndiyo nguva yatinokwanisa kuona kuti tichiri tese here semhuri, hapana ari kusarira here mumashure, nekutaurawo nevana vedu kuti tive tinokwanisa kuita dzidziso dzatingaita kana kutauriranawo nekunyatsowana nguva yekudananawo nemhuri dzedu. Saka zvivhitivhiti nenhare zvinhu zviri kuuyawo nekuti nyika dziri kuenderera mberi pasi rese, asi tinofanirawo kunge tiri vanhu vakarongeka vanotiwo kana iri nguva yemhuri tinomboisawo nhare pasi toonanawo nemhuri dzedu, naivo vana vedu tichivadzidzisawo, nekuti zvatiri kuita zvinhu zviri kutoendawo murudzi rwemangwana. Saka tikange takungogara tiri munhare dzedu, nevana veduwo vachangofunga kuti ndozvinoita muupenyu, nekudaro zvinokanganisa nhaurirano dzinogona kuitika mudzimba.
Akatinike nerilanga, ive rilanga letu lapo sizagenisa kona uzulu, tipfume ngobunini vetu, sizame ukuti tisvike sikline umuzi wetu waseZimbabwe. For example, ninge vanodzengeniswa vabone ukuti indlela ezakina nayo kuzava nemehluko lendlela okuklina ngayo ngesikhathi sonke lesi esisibonayo. Ikhefu lelo asilo khefu elifana namakhefu wonke, ukuthi mhlana kule khefu abantu babe besezindlini zabo bewatsha besenzani. Sithi thina njengabomama ilanga lelo kasilo langa lekhefu, yilanga lokuthi sike sichiye imisebenzi okwathiwa ngabomama lokhu esazalwayo. Sike singene phakathi komuzi waseZimbabwe sikhangele into ezingamanga kuhle, ikakhulu indaba yokuhlanzeka, ngoba ukwenzela ukuthi umuntu ahlale kuhle angaze agula yikuhlanzeka. Ungakhangela khathesi phandle lapha eZimbabwe lapha esihlala khona emizini yethu, idoti igcwele yonke indawo, kayithwalwa kayibutwa. Yisikhathi sokuthi basinike thina njengabomama sibatshengise ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo.
Technology is exciting. It can be enabling factors to the success of women in business in terms of their profession, but what I would recommend is that women need to be disciplined to make sure that they are organized so that they make time for their families, for communication, for bonding, and also for entrenching a culture of attention and also a culture of familyness in terms of bonding with their families. So I would recommend that we need to be disciplined. We need to manage how we relate to people of the opposite sex. We need to manage the conversations that we have through our mobile phones and social media as well, so that they don't become sources of gender-based violence and that they also don't make us vulnerable.
If you're just joining us, welcome back. Today we are looking at the use and abuse of social media within the family structure. That's the use of platforms like WhatsApp, Facebook, and Twitter for the younger generation. What are your views on the issue?
Lamhlanje kuhlelo lethu sikhangela ngendaba eze social media. Indaba ke esibona ukuthi sezichithe imizi. Mavela sechitungiza woman allegedly murdered her husband in recent weeks after finding some text messages on his phone. Also, President Robert Mugabe warned against the abuse of internet and social media by children and youths, saying technology should not be used to insult and ridicule others.
And some family structures, PJ, are also reportedly collapsing as husbands and wives and or partners put passwords on the phone to prevent the other from accessing each other's phone.
There are also benefits of this social media and the advent of technology, social networks, things like WhatsApp. There has been advantages over all these that has been used positively.
Yes, we've seen in some issues where technology is actually used to spread messages. Like right now, we have the issue of the alleged abduction of Itai Dzamara, for example. Mm-hmm. And there's been a lot of activity on social media like Twitter. Facebook, WhatsApp. So in that instance, it's being used positively. And people are saying, okay, there are negatives and positives. So that's what we're here to discuss, PJ. Mm-hmm. And we're asking you, our listeners, what are your views?
Mm-hmm. And even reconnecting with old friends, relatives, since we are all over the world these days. Some are in the diaspora, some are back at home. But Facebook, for me personally, it has connected me with so many old friends and so many of my long-term forgotten relatives.
Nasi mchirongwa chedu che madzimai tirikutarisa kushandiswa kwedande mtande pa maplatforms aya anonzi social network takatarisa vana Facebook, vana WhatsApp nezvimwe zvakadaro vamwe vari kutiwo aiwa zvinhu izvi zviri kuwanikwa zvichikanganisa magariro netsika dzevanhu uyezve mune dzimwe nguva michato iri kudambuka nenyaya idzodzi dzemafoni tichiona kuti dzimwe dzenguva mudzimai anoisa password pafoni yake murume uyawo oisawo password pafoni yake asi pavakaroorana vakange vachiti tava chinhu chimwe chete uyezve pane kumwe kutaurawo kuti vana vari kushandisa dande mutande mune zvisina kunaka saka ndozvimwe zvatichange tichitarisawo nekuti ndezvipiko zvakanaka pakushandisa padande mutande PJ. And I think we have our guest, as you know, we were told by our producers out there, we have Mrs. Gunguo
and Miss Janet Bila.
Yes, and I think we'll welcome to the program Mai Gunguo. Tokutambira ipano pachirongwa.
Tinotenda.
Aiwa, imi ndi makatanga hurukuro iyoyi pane patakambotaura nemiri mwezuva. Ende nhasi madzimai nemadzibaba taona tsamba dzakawanda PJ pa WhatsApp nepa Facebook vanhu vachiti Mai Gunguo ngavadzoke. Vambozeya timbonyatso kunzwa nyaya iyoyo WhatsApp kuti iri kukanganisa sei magariro netsika dzevanhu nyanya pane vanhu vakawanana.
Atiti. Sekumbozwa kwandaita zvangu vamwe vatauri vachitaura zvechokwadi zvine zvazvakanakira nezvazvakashatira. Asi focus yedu iko zvinezvi like ini ndaonyanya kuiisa pane zvazvakashatira nekuti chakuparara manje mamarriages handiti muri kuona. Dai kuri kungoti tiri kutaura nyaya yekungoti madisadvantage ndeyekuti maybe one person is it's not even about families. At least once a marriage, it means even you never have the advantage. Zvakafanana nekesi yatirikutaura ichi yekuchitunguza yanga iri nyaya iyo yemamesejizi atumirwa pafoni yababa azoonekwa naamai ende tidhendi baba vai vaivaurayiwa but vana vasara vatoonherera mai vaenda kujere ichimidzi vana right now chero chekudya kuchikoro havachatokwanisi but it all started iri chii iri meseji saka ndo nyaya yandainyanya kutaura kuti as far as mamarriages ari concerned kudhara munhu aiti kana akanga afunga kunyorera waari kudanana naye tsamba kana ari kubhura wayo achatanga kunyotora bepa agonyora handiti ka bepa rigoenda rigosvika koko kwarasvika mukadzi asingambozive kuti pane zvaitika hazvina kuti vekudhara vakanga vasina zvavaiita vaiita but zvaisanyanya kubuda pachena semabudiro azvaakuita iko zvino manyerera kwetechnology
saka maigunguo pogadziriswa sei toti pana baba naamai vari mumba panogadziriswa sei nyanya panyaya ipapa pemawhatsapp nezvinhu zvakadaro pangange pane mamwe madzimai akateerera nokuti chokwadi nhasi tawana tsamba dzakawanda vanhu vachiti aiwa toda kunyatsonzwa kuti pangagadziriswe sei foni yababa haibatwe here foni yaamai haibatwe here mapasswod aya akanaka here nekuti vamwe vari kutoti kana vachinogeza vanenge vakaruma foni
ini ndinofunga kuti kana munhu atongodaro upenyu hwokuti foni yake haisi kubatwa that's a clear indication yekutoti pane zviripo bcaus hapana munhu angangoramba kuti foni yake ibatwe kana iyo yakachena pasina zviripo ende hapana munhu angaisa password pafoni yake pasina zviripo vamwewo vanoti tiri kuisa mapassword nekuti pamwe vana vanoabhuza foni voshandisa foni vachifona airtime yopera but vashoma vakadaro vakawanda kuisa mapassword nekuti haasi kuda kuti mumwe munhu aone zviri pafoni nokuti zviripo hazvina kumira mushe zvimwe zvacho itino just kuti mamessages emagirlfriends but pamwe munhu anoshandisa indaneti pafoni achigugula zvinhu zvisina basa opedzisa mufoni make mazara zvinhu zvisina nebasa rese saka aakuisa password nokuti aona kuti zviripo hasi kugona kuonekwa nemumwe munhu saka once marriage yatongodaro kuti munhu aakuisa password munhu aabatirwe foni apa tatombozotaura kuti marriage ichakanganisika yatoone maronda marriage iyi kudhara because marriage iri clean any time anyone can touch your phone and they can use your phone without any problem
aiwa tombokubatai muromo ipapo tinenge tine munyarikani wedu pj Mrs. Gungo there is just elaborating on the issue of passwords that once you start seeing your partner putting a password there is a question mark right there so you need to start questioning but we have our second guest so you can go ahead and take Mrs. Bila
Miss Janet Bila siyakwamukela nkosazana Bila kuhlelo lwethu lalamhlanje
ngiyabonga ngokungamukela
uyizwile indaba esegudwini la sikhuluma ngendaba ze-social media indaba zebulenjini itechnology le abuyayo sesiyisebenzisa ngendlela ezehlukeneyo indlela ezinhle lendlela ezingazinhle uzwile sike sabala lapha ezindabeni ukuthi kulomunye owesifazana ocine ebulala umkakhe ngenxa yokuba uthole ama-text messages umakhalekhukhwini kababa njalo sokufakwa la ma-password unkosikazi Gunguo lapha bekhuluma esithena ungavele ubone ukuthi phakathi kukamama lobaba endlini sebefakelana ama-passwords ukuze bafinyelele omakhalekhukhwini babo sokulo hlupho wena ubona njani ungasichazisela lawo umbono wakho
mina ngokubona kwami yeli iqiniso sibili ukuthi kuthiwa umuntu nxa sizafaka ama-passwords sefuna ukuba uvali ifoni yakhe ucatshisani lakho lokhu akucatshisayo ye singazwisisa ukuthi abantwana bengafuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kababa kumbe kamama efuna ukusebenzisa kumbe kungaba kuyini ebesezagcina sifonela abangani bakhe but kudala sasila ma-landline sasiwatshontsha noma ekhiwe ama-landline sasiwatshontsha njalo kwakuhluphi kwakungaxabanisa abantu indaba leyo yokuthi kuthiwa sokukhona ama-message lawa oxoxwa ngakho mina ngokubona kwami ngingabona ukuthi kungavalwa ngokuthi singase sixoxa labanye laphana indlela oxoxwa ngayo kumbe othumela ngayo i-message kumele kukhanye sibili ukuthi lo ungani lo ayisiye mngani njalo futhi nxa wena ngokwakho sithi for example iWhatsApp iWhatsApp leyana kuyabe kuthunyelwa nawe kungaba ngamavidiyo kumbe yimpikitha khonoko ungafi uvela unika ama boundaries ebantwini okhuluma nabo ukuthi hayi mina impikitsha enje mina kangiyithandi ama video amanje so mina angiwathandi angiboni kuyikho lokho kungaxabanisa abantu mina udade lo owabulala indoda yakhe oyisidungiza lo
mina
ngaboni ngani akuqaliselanga ku text message
bevele kunohlupho
ngani kumbe ubevele bexoxa ixabana ngendaba intumbe ngidaba kasisilo wabonayo kumbe ngengawo sisi abaningi ayithandana nabo uNdoda lo kwasokugcina umama lo lokho ekthula kwasokugcina sokufika endaweni lapha sekaphuke kakhulu wabona le message ikho lapha sukuma khona wathaya ayisikuthi ngizama ukuthi ngini ifende yini but into eyabikhona ye i text message ya trigger but kukhona obe kuhlezi vele ngukhohlo so ngithi ukuthi omakhale khukhwini laba ukukhiwa kwabo mina kamboni uyabuvalelani kodwa sho iyabe ngimangala shibili kodwa ama relationships amaningi sebulewe yikhonoko kufanana nabantwana
wathi ngoba hamba umlomo khona lapho wathi ngoba hamba obuphethe ucingo ngoba silabalaleli siyaqhakathekisa abalaleli ukwedlila lina esilinxusileyo ukuthi lizokuba ngama guest speakers ethu mavela solomunye umlaleli lapha icingweni aiwa nasi thine napita pipano pachirongwa chedu chemadzimai tina maishingi maishingi makadi tinokuchingamidzai pachirongwa
kuzipo magadi yosenyu
aiwa tiri wadi muri kupi maishingi
ndiri kukadoma
ehe imbofi radio yenyu zvishoma deredza radio yenyu nekuti tiri kuzvinzwa tichitaura deredzai volume bicha ehe aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yamuri kunzwa iri mudandaro ndafara chiwa maishingi kuti makwanisa kupinda pachirongwa chedu nhasi
anditi aiwa zvinofadza zvikuru kana nesinofarirawo kunzwa muchitikurudzira kuti tikurukure nyaya dzakadai pachirongwa chakadai zvechokwadi zvinhu zvinorwadza senyaya yakaitika kuchitungu sekuti amai vakapedzisira vakunetsana nababa kusvikira pakuzovao baya nebanga but chandinoona inini isusu semadzimai nyaya iripo ndeyekuti igaro ziva kuti mwarume vanoita se vanonyenga saka zvazvinoda ndezvekuti kana muri mumba zvinongoda kuvimbana uyezve ini ndakazviona from experience kuti kazhinji ukada kunobata foni yemurume iwe wanga uri mukati mekufara unogona kungozvikonzeresera zvimwe zvinhu zvekuti zvinopedzera zvaakubuta bp zvaakukunetsa makutadzisana kugara zvakanaka but izvi zvekuti varume vanonyenga zvinhu zvatongogara zvirichi zvinhu zvatongogara zviriko zvekuti dzimweni dzenguva dei uchingotiwa iwewe zvako mukadzi kana usinako zvaunoita handifungi kuti yako foninga shamise kubata but kuvanhu vechirume zvinhu zvatagara tinongoziva semazimai kunoita se kuti vanonyenga ndoda kungopa example yakaitikawo kwandiri nini kunokadoma kunoko pane mukadzi wandaitoziva saka tanga tichiita programu yechi yemastend inini ndiri kansela saka takaita meeting ndobva ndati vanhu vanenge vaita maproblems namba yangu ndeiyi saka mukadzi iye akati after 3 days ndobva andifonera saka ndisenini murume wangu ndisati ndiani bvaaramba kutaura ikati aiwa unotaura nini zvakanaka because ini ndinotaura nevanhu vakawanda saka ukatanga kupopota usinotaura zvakanaka unogona kunetsana nemurume wako pasina zvirichi pasina zviripo ende for sure but mukadzi uyaya akazogara ndobva asina ndibva andifonera bheki zvikanzi ah madha ndikumbira uriregerera sori izvozvo but dei akanga asina nyatsozviteerera akangoshandisa hasha pamwe aitozonetsana nemurume wake pasina zviripo saka dzimweni dzenguva ngatitangeitawo ongorora kuti izvi zvatiri kuda kunetsana nevarume izvi ichokwadi here zvine homboo here because varume vazhinji vanogona kushandisa paindaneti pamafoni panogona kuitwa zvakawanda panogona kugugulewa mabasa saka zvinhu zvakangosiyana siyana but handioni kuti tikaramba tichiita mapitse nevarume isisiri vanhukadzi automatically kunyenga kwemukadzi kunototyisa dhani kwemurume saka zviri nani kuti kana iwangoziva kuti murume wangu ndomabasa aka anoita kana nefoni yacho naregedza kuita se regedza kubata because inozokusvisa panenge pasingaiti
Saka maishingi ndombopindira ipapa pane vamwe madzimai akateerera muri kuti here imimi usatsvage makudo mugomo nekuti unogona kuawana
Ya icho kwadi kunawana nekuti ndakazomboawana rimwe gore
mukazodi
ndo ndera ndakabanda tozviregera nekuti ichero ikarepa apo ikasara ndinayo handitomboivhuri wozi unotsvaga makudo mugomo ugomawana ende wagara uchinyatsoziva kuti ndochi ndozviripo saka zviri nani kuti ndosowazokurudzira madzimai kuti vasikanaka tene yekuti ndosana nemurume wako kara naye bhozi zvinopedzera zvaakuitika ndezvekuti iwe ukatanga kunikana nemurume mba imomo iye achiti kana aenda kwasuzenuko unosvikogamuchirwa dhedhi ohagiwa onzi muri kuda kudya here muri kuda kugeza here iwewo paanenge achingopinda mba unobva watanga kutokundomwari saka zvitorirani kuti nguva iyoyoka uchitofara nemurume wako kuti kana azobuda kunze nyange akada kuti amusikanzwa anogona kuzvidzora kuti kana ndasangana nemunda ndikaenda kumba kumukadzi wangu unondibata zvakanaka bhikozi iko zvino izvi vanhu vazhinjika vari kugadzirisa mamistakes avo nevarume vavanenge vawana vane madzimai avo kudzimba why madzimai ekudzimba sometimes anogona kusaitira baba zvakakwana kana kuti vakabvunzwa kuti masekisi yavo ari pai mukadzi anogona kuti atsvagaye arimomo but kana vazoenda kwarosi kana kuti pajeni unongosiwo mhanyamhanya kana kudyiswa vanotodyiswa but izvozvo vakazi ndipo vari kuzvikundikana then munhu ende dambudziko rinenge riripo nderekuti munhu ari kunonyengwa nemurume wako asi musikana ari kutogadzirisawo mistake yefirst marriage yake saka ari kuigadzirisa pamurume wako ipapo saka zvaari kuigadzirisira pamurume wako iwo kana wavo kuita witinesi kumurume uyayo yamanje zvinozva kuti uri kunyenga handina basa newe tichi murume mbatwa zvakanaka zvinoita kuti varume kusira ite sei varambe vachingobuda dani kuti vanhu vagare pasi motaurirana even pane problem ndakambonzwa kuchechikuzaijasini zvanzi murume wako ngarive panado rako rekuti kana akakutadzira zvakaita sei unongozvichengeta musoro wotipeinipisa musoro ngaupora because zvinokonzeresa kuti varume vatozowedzera kutobuda kana azviziva kuti iwe uri kumuigina nekuti pane zvakati ende uyo akazvizivawo futi anobva atonyanyisa kubata baba vaye zvakanaka zvekuti kana kumba vazombofungudze kana kubata zvinenge zviri zvakashata because tese tiri madzimai tofanira kunzwirana tofanira kurwadzirwa umwe tofanira kungorespectana asi wo ndezvokungotiwo varume vanongonyenga
aiwa amaishingi vane nzeve vanzwa tinokutenda ishuwa nastafara chokwadi nekuti tine vazhinji izvezvi vakamira vari pafoni varoda kutaura varoda kumbozeya nana mai gungu vari palaini namiss bila vari palaini kuti vanyatsonzwawo kuti zviri kunyanyofamba sei panyaya idzodzi dzemawhatsapp asi tinokutendai maishingi kunge manga muinesu pano pachirongwa
ndatenda zvangu
aiwa PJ, hey, before you take your listener, just to wrap up on what Mai Shingi was saying, she's giving her view that don't mess around with your partner's phone because you may not like what you see.
So just respect their privacy.
Yes.
As much as you would like to be respected too.
Yes.
How would you feel if someone is going through your phone?
You can go ahead.
Silomlaleli lapha siyakwamukela kuhlelo moyo.
Yebo mama linjani?
Hayi siyaphila linjani le?
Hayi sisahamba ba.
Ungaphi koendawo? EZimbabwe kumbe?
SeZimbabwe silobele Donsa.
Esilobela.
EDonsa.
Kunjani kona ngapho?
Hayi indlala kuphela mama siphele nzima.
Litwele nzima.
Eh.
Ikanti ke lingakwanisa ukuthi liwhatsappela abaphandle welizwe balithumele imali. Kodwa ke iWhatsApp play leFacebook sokuyinto ehluphayo wena ke uthini moyo
iyayizwi indaba ekhulunywa lapha indaba enzima kakhulu kodwa umama osanda kukhuluma ngiyambonga kakhulu kuthi ngumisi sibani lo
umnashingi
unashingi uthe ungukanzila ngithi
yeah ekadomo
lami ngimukansile donsa umama lo into ayikhulumayo into enkulu kakhulu ufuze sonke siyisekele
yeah
ngoba ungakhangela ukuthi indaba zamafoni lezi zama WhatsApp lezi sezidilizimize emnene kakhulu yithini esikhokela abantu sihlangana lakho kakhulu abantu bathwele nzima omama labo baba kuyaliwa ngama WhatsApp ngama internet lawo
yeah.
So ke into eqhakatheke kakhulu okufuze ukuthi ngathi siyayifunda ukuthi siyekele ukumisuse kumbe ukuthi ukuabuse ukusebenzisa iinternet ngezinto ezingayisizo ezinjongo yazo ezayenzelwayo ngoba into lezizala nje ukuthi abantu sikhulumisane lula sibona izinto eziqhakathekileyo sincedisa empilweni yethu azibuyelanga ukuthi size chithimize mayipoma sezichithimize sezibuyela khona phane kutheni sithi thina hayi ibhayibhile lalo liyatsho ukuthi ensukwini zokucina ulwazi luzakwanda ulwazi nantu solwandile sokule-intanethi sokule-WhatsApp sesiya simisuse si-abuse izinto okungafanelanga so mina bengicabangela ukuthi ikakhulu thina obaba esithetheyo labomama sibe ngabantu abakwazi ukuthi i-intanethi le-WhatsApp le kwala nje ukuthi kuze sakha hathi kuze sidiliza
kuze sidiliza yeah hayi ngiyabonga kakhulu waba bamoya
ngiyabonga ungaphi uGibbs
ubani
uGibbs Dube
ukhona namhlanje ukuthi luhlelo lwabomama asiyishu zenu bomama
uzangifonela ngile ndaba engifuna ukuyikhulumana ngedonsi esilobele ehluphayo
kulungile hayi ngizamtshela uDube
yena nangu mama ngilo mama lapha
yeah akabuye ecingweni
hello
hello kunjani Mrs Moyo
ngiyaphila kunjani
hayi siyaphila uyayizwa indaba yethu esegudwini e social media
ngiyayizwa indaba le ama WhatsApp le intandi ukuthi ngi advise obaba abalaleleyo ka test
yeah
ukuthi siya kambe siyiphuthekelwe ngumuzi ngenxa ye phone wayithenga ngemali yakho
yeah
ngithi oba bashaya bayekela into yabo leyo kathi kulani ukuthi ashone senamameseji layo esenzela umfazi wakho alaziyo labo ongachitha umizi senzela lo muntu ongasozamusendawo ozathina ngichitha umizi wakhe abantu abasebesele bezintandane sele zentandane ezileke emhlabeni lapha ngenxa yokuthi abazali bayadivorce abantu abasebesebangama-destitute
kodwa lingakaxabani phela kumele sikhangelisise imbiko le eyabithunyelwa njengomkakho ungukhansela ulakho ukuthi engxenye akhulumisane labantu ahlezi labo angukhansela abamelayo njengokhansela
kunjalo sibili kodwa phela kulomhlobo ombiko loyabuthunyelwe omunye awubona nawo ukuthi hayi ngumbiko womsebenzi bokuphatha umuntu kodwa kulamagama lawo ongawakhangela ukwenti nawo asegabhile sengokunye
hayi kulungile siyabonga nkosikazi Moyo
hayi ngibongile nami lingifonele saye lingifonela saye ngihlala senda amameseji lingamfoneli
yebo phela hayi siza kufonela mama
hayi kulungile
kulungile mama aiwa APJ nasi vatereri vedu vari kuita chibhengenenge apa tina tadiwa nashe asi nguva hatisisina but shangongoti halo tovamisa tozotaura navo muchikamu chedu chinotevera makadi tadiwa nashe tadiwa nashe
hello
makadi yenyu
tinofara kana makadiwo
aiwa zvatichaitaka nguva hatisisina pachikamu chinoichi saka tichakubatisei rambai muri pafoni tozotaura nemi rambai makabata tichamboti kumisa imbichana tozokutorai futi mumaminutes anoteerai bata makadaro PJ this is a very interesting topic we seem to be having overwhelming response and to our guest my Lucia Gungo if we ask you to hold on and also Miss Janet Bila please hold on as we start streaming on the internet you please go to www.voazimbabwe.com and for our radio listeners don't forget to go to our streaming as we migrate to the next part of this very interesting program, PJ. Mm-hmm. Stay tuned. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Mina Praxedis Jeremiah. Aslanga Nene Skabensis V.